Hurumende yadzikamutemotesheri instrument 89 of 2021 uyo urikurambidza veruzhinji kubva iye zvino zvichienda mberi kupinza munyika motokari dzine makore gumi kana kudarika ichiti vanenge vachida kupinza motokari idzi munyika vanofanira kutanga vapiwa mvumo nebazi rinoona nezvekugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu reindustry and commerce mumwe mukuru anoona nezvekutorwa kwemitero mubazi rezimbabwe revenue authority kana kuti zimra amai sibongileziwayo vanyora tsamba kuvashandi vebazi ravo vari kumiganhu yose yenyika tsamba iyo iri mumaoko estudio 7 vachivaudza kuti kubva izvozvi hapana munhu achabvumidzwa kupinza munyika motokari ine makore anodarika gumi asina tsamba kubva kubazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekutengeserana zvisinei nekuti motokari idzi dzange dzatove munzira kupinda munyika mutemo uyu usati wadzikwa vamwe vagari vemuharare vakaita savatichakunda mhiko avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa vaudza studio 7 kuti varwadziwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende iri vamhiko vati vanga vari pakati pekuunganidza mari yekuti vatenge motokari kunze kwenyika kuti vagoishandisa mukunohodha zvavanotengesa
tinini munhu anorarama nekuzvitengesera oka ndakanga ndava nemazuva kana kuti makore kuti ndichichengetera mari yangu yekuti nditenge mota zvinhu zvangu zvinoda mota ende mota yandinowana inenge yakachipa yaibva kujapan zvino dzinotengeswa munhu dzinodhura izvi zvandidzorera kumashure zvisingaiti semunyika isina mabasa hakuna kungu anengawana mari yekutenga mota
mumwe mugari womuharare vatendai nzara vatiwo mune mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi havakwanisi kutenga motokari kumakambani anotengesa motokari muno vachiti mutemo wadzikwa nehurumende uyu unofanira kusendekwa parutivi
like with our economic situation we can't raise enough money to buy mota dziri manufactured locally muno muzimbabwe like dzese dzidhura zvisiri kuita saka kunze ukuku at least iwo tinokwanisa kuti titsvake mari tiafford toimporta mota dzacho manje zvokubhanwa kwemota from kuti tichitenga munomu zvinotiafecta zvisingaiti vanakuroko vanenge vachidhura kuti uzowana mari yekusvika kuti utenge mota from kuroko it might take a lifetime considering the economic situation yatinayo munomu
mutemo wadzikwa nehurumende uyu unotiwo zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvichishanda kunze kwenyika hazvichabvumidzwewo kupinza motokari munyika dzinokosha madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 kusanganisira mari yekupinza motokari idzi munyika zvasiyana nezvaisimboitwa mutemo uyu usati wadzikwa kuti munhu aishanda ari kunze kwenyika aigona kuuya nemotokari yake pasingatariswe kuti inokosha mari yakawanda zvakadii mutungamiriri wesangano repassengers association of zimbabwe vachafadzwa goliati vati zvaitwa nehurumende izvi utsinye hukuru sezvo zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvichishanda kune dzimwe nyika zvichibatsirawo nyika kuburikidza nekutumira mari yekunze kumusha
izvi zvinongorwadza kuti munhu anenge achishanda achitambira mari yake kunze kwenyika aakudzoka anofanira kungodzoka nezvinhu zvake zvakakwana chero zvichidhura kana nyange zvakaita sechero achikwanisa kupinda nayo nekuti munhu anga achishandira nyika achitumirawo mari munyika ichibatsirawo dzimwe hama hurumende ichionawo matesi
munyora anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mumdc alliance vasettlement chikwinya vaudza studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri rinotsikirira varombo munyika vachiti vari kudzika mitemo iyi vanhu vari kuzvimba matumbu nekuguta avo vavati vanopiwa motokari pachena nehurumende
vanhu vanogadzira mutemo iwoyo mapolisi iwayo vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo vanhu vanopiwa motokari nehurumende vanova maministers nemasenior government officials vanhu vanoti kana voda zvekutenga motokari dzavo idzodzo vanenge vachipuwa anonzi majuty exemptions avabhadhari juty saka mapolisi makers edu ane dambudziko rekuti vanogadzira mitemo kana mapolicies asingavabati ivo ndosaka vasina hanya nezvichemo zvevana vezimbabwe
hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana amai sekainzenza kuti nzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nharembozha yavo asi imwe nhengo yezanu pf vaobert gutu vati hurumende yavo kufanira kuona kuti makambani emuno anogadzira motokari ave kukwanisa kugadzira motokari dzacho uye dziine mitengo inokwaniswa neveruzhinji
saka dei zvaibatsira kuti hurumende yaona kuti local capacity makambani anogadzira motokari muno munyika muzimbabwe vakaita sana Wheelable Mazda Motor Industries nana Quest Motor Corporation nezvimwe zvakadaro kana Leyland kwamutare kana ichiriko handifunga sozva kuti chiko here kuti zvikwanise kupiwa mukana wekuti vachigadzira motikari dzakawanda dzinohwandu kuitira kuti kana dzikawanda motikari tsva pamarket ndoonawo sokuti mutengo inenge ichiderera. Saka izvi zvokuti motikari dzine makore gumi nokupfurikidza dzisaimbotiwa zvinenge zvakanaka hazvo panyaya dzekuti todawo kuita promote local industry. Asi chinonetsa local industry yacho haisati yava necapacity yokuti ive nemotikari dzinokwana kuti vatengesere vanhu nemari iri nani.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda neLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vati Zimbabwe yave kuzorasikirwa nemari yekunze yakawanda kuburikidza nedanho ratorwa nehurumende iri.
Zimbabwe dzatorwana mari yakawanda through maimports emotikari idzodzi. Saka kubanwa kwadzo kwakureva kuti mari yange mariya tatimbowana hatichakwanisi kunge tichiwana. Even local industry yedu yatoda kupromota yakakwanisa kuzonge ichikurawo. Asi dambudziko richiripo rinofanira kunge richigadziriswa nderekuona kuti local industry yedu iri competitive in terms of maprices anenge achitaridzwa. Maprices amunomu achiri pamusoro zvakanyanyisisa zvekuti even takakwanisa kuwandudza local industry yedu tisingagadzirisi nyaya dzecompetitiveness, nyaya dzehigh cost of doing business. Hapana zvatine tichiita.
Pavakatura budget rokushandiswa kwemari yenyika kwegore rino munambudzi gore rapera gurukota rezvemari vamutilincuve vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuti itore danho iri sezvo Zimbabwe yave nyika yave kurasirwa motokari dzisingakodzere kunge dziri mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.